Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 17th, 2020. And this is Live Talk. I am Kips Dube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about marauding gangs known as Mashurukwi.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilo shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And if you want to catch us on the internet, please, for English, visit www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Mashurukwi gangs.
Stakeholders in the mining sector say President Emmerson Mnangagwa should declare a state of emergency to address machete-wielding gangs known as Mashurukwi, who are wreaking havoc, especially in gold mining areas dominated by artisanal miners.
The gangs have already killed a policeman and several Zimbabweans and are now causing havoc in urban areas where they target people selling or buying gold.
In mining areas, they pounce on artisanal miners with unprocessed or processed ore. People who resist their moves are either killed or attacked using machetes, axes, knives and other weapons, and some left nursing serious wounds.
Indications are that the gangs that originally started in the Midlands province in gold mining areas are targeting unarmed civilians as well. In some instances, they forcibly take away food from unsuspecting victims.
Some people say common criminals are also taking advantage of the situation by using machetes and other weapons to rob people.
In Harare today, police raided offices of the MTC led by Nelson Chamisa, claiming that they are looking for machetes and other weapons used by Mashurukwi gangs. The MTC says the police were trying to plant the weapons at their offices so they can link the party with the gangs.
Please note that we are live streaming on all our Facebook pages. So please visit VOA Studio 7, VOA Ndebele and VOA Shona to catch in and join in the live stream.
Yabambe mazimbaba mahlele ngalinjani lapho khona endaweni zonke ke zomhlaba. Lamhlake sixoxa ngodaba lwamashurugwi. Ndethemba lokuthi inengileno selizwile ukuthi amashurugwi lawa ayenza njani. Siyakwazi ukuthi kuthiwa ke amashurugwi la aqalisa enkabazwe lapha ngikhuluma ke Midlands province endaweni lapho kwakugejwa khona igolide. Kuthiwa ikakhulu endaweni zabashurugwi khona ngale. Abantu laba bathwala amabhemba, bathwala amahloka, bathwala inkemba lokunye okuthiyeneyo, njalo abatshayi nje babulala. Nxabe ungala ukuthi ubanike imali kumbe isitofu sakho nxa sukugebhile bayakubulala. So sifunauzwa ukuthi lina elibhekane lakho khonoku bathini nxa lihlangana labo. Njalo sizokuthiwa emakhaya bakuthathela le mpuphu bekuthathele yonke into nje abayifisayo. Sebengenile njalo emadolobheni sizokuthiwa ke bake bahlupha e-Country Park, bahlupha njalo elokhu imva khonakale Harare. Khuluma nisizwe zulukandaba Marvelous.
Aiwa, kunao vachangobwa kupinda mchirongwa, tino kuchingamiza hii, pano pachirongwa chedu. Nasi tukutarisa isu nyaya ye shurukuneta munyika pane nyaya ye Mashurukwi. Vanonzi iwo vanu varikuenda vachishusha vanu uye shu ye vachishandisa mabemba. Vanu wani kwa kunjimbo kurukuituwa shu gorude ase pane nauza tukutambira. Zinoti izo, vanu wani Mashurukwi ayawaku wani kwa shakari madoroba. Vanenda iwo pane zimpaza wanengu wachifunga kuti pane vanhu vanotengesa gorude kana kuchinja mari. Saka ndo zvachange tiri kutaura nezvazvo. Uyezve panhau dzatichangobva kutambira zvaitika nhasi muHarare pamuzinda weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nhasi taona mapurisa achienda pamuzinda uyu vachiti ivo vanga vari kutsvaga machete iwayo anoshandiswa neMashurukwi. Regai tinzwe zvataurwa nebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa nezvaitika nhasi.
Havaya netamba yavo, wakakumbira kwa tiri, tokumbira kusecha. Tika tokumbira otamba yenye, nombo watipa, iri timo yanga yaka tu one day. Veni vaita barricade pa harvest house space, kusika kwa uke, pana angwa, nepa office. Batatenda kupinda, chain vani. Kutipa kwaza kusecha, zwaru kutuaga, zwaru kutima ma bemba. Saka parisu, nukaru kutosecha. hapana chawati wawana, enda hapana chawano wana bozi, hapana chiripo.
Sekutawara kwa taita iso, waka zara maharvest house, vajida kutraya, kuda kujigara zombo, kuda kuti MDC, tenge ndiyo party ya madusura.
Aiwa apo tirikunzwa isu batore MDC vanga vari kutaura ivo zvaitika nasi pamuzinda wavo we MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vati iyo mapurisa awanikwa achipinda pamuzinda uyu vachiti vari kupinda ivo kuti vaseche asi patazoona vachipedza kusecha uku MDC inoti iyo hapana chawanikwa pachitiko ichi taona zvakare mapurisa achiuya iyo ane search warrant samba iye yangaichwa pamvumo yekuti vapinde pamuzinda we MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa apa vachitsvaga avanotiwo machete aya asi havana kuwana mabhemba vari kutaura aya saka ndozvatiri kukurukura ipo pano nhasi uyezve kana muri kuda kupinda muchirongwa muchitaura pfungwa dzenyu nyorai namba dzenyu makaisa makode numbers enyu kuti tiitiro nyore kana takukufonera itiri kuno kune avo vachangobva kupinda muchirongwa sekutaura kwandiri kuita nhasi tiri kutarisa nyaya yemashurugu kana paine akambowanikwa achisangana nemashurugwe aya pindai muchirongwa mutitaure kuti zviri kufamba sei kana muriwo mushurugwe murimi muri kuteerera muchida kuti udzowo kuti basa iri riri kufamba sei pindaiwo muchirongwa muchiti udzowo nekuti isu tinotema tisina kwatakarerekera saka tuda kunzwa kubva kune ivo vana mashurugwe ava vakambovaona kana wokungoziva kuti zviri kufamba sei kana muri kunzvimbo dzinowanikwa idzo dzichiitwa zvegold panning nezvegold mining nezvimwe zvakadaro kumakorokoza ukupindai muchirongwa muchitiudza kuti zviri kufamba sei nekuti kune vamwe vari kutaura vari kuti vari kutosvika vachitora chikafu pane dzimwe dzimba vachishungurudza vamwe vanhu saka vamwe vakutaurawo zvakare kuti dzimwe dzenguva pane chitsotsi chiri kuitika kuti pane vanhu vakungotengawo mabhemba avo vachiuya vachiita mabasa iwaya asina kunaka asi ndozvatiri kutarisa ipo pano saka pindai muchirongwa uyezve munoziva zvekuita kuti kana mapinda palive yedu mubva madzvanya pakanzi share kuitira kuti tione takawanda tiri kutoona pari zvino tine vakawanda vari pano uyezve vari kuda kupinda muchirongwa saka tichange tichiedza kukufonerai asi kuti zvitiitire nyore nyorai namba code namba yenyu uye zvakare nezvamuri kuda kuti tifone izvezvi games
Yes, Zimbabwe kana ndaba isiye zvasimbe kuti kula vanya vafunungena kuona emsakazweni. Kodwa ke inkingi kati singani silayo iphone zethu azingeni kahle kodwa hayi ngizokutwa ke sesimtolile ubaba oqala uSiphosa Chuma. USiphosa Chuma ukhona ngale ke eVokola emfilabusu lapho ngikhuluma eMathebeleni South. Baba Siphosa Chuma siyakwamukela kuhlelo. Ukhona ecingweni golide?
Yebo ndinjani baba.
No siyaphila akusitele ukuthi xa sithuluma ngamashuru kuyikona ngapha kunjani.
Ah futhi ngikuchethe into eliphelileyo. Bakhona nabo bathi ndawo yonke selegcwele. Kakusela lapho bangazi khona badinga igolide la kurezo kuganga. Abantu laba sebehlukumeza abantu kakhulu nokulala abantu. Hayi futhi ngikuchethe into eliphelileyo ngelihlale levalweni. Kawila umuntu ehlale khululekile. Ikani zizisaba. Ngubonayo sababotwa abayizwani. Bale kudlalo legovernment ikhona leyi. Okuthi vele abantu bazaphela lapha nje. Nangikhanile hayi akuna into emini kahle la.
Ye, nxa sikhangele sibili wena suka kwahlangana labo njalo xa wahlangana labo bathini kuwe?
Ah, mina nje ngabonile ka ukuthi nje uma ngonyana. Ufika lapha bawone khona nje sebedlulile. Angazi ngihlangana labo esizani. Hayi umonakalo ngabe sifika lapho kokona ekhona esifiki hayi kilo bunzima ukuthi kakhulu kazi ngangithi ngiyakhangela ngakula nyathe lethathwayo kathi ezimangala nje ngithijimela nje kwazi ukuthi hawu zingale ngizokuthi wathi ngisecha khona ngezithiya kona into yati ngofisi yale ngotongololo usambola masheri yikho kugcwele khona into zonke abantu laba yibo bagcinayo ngangikhangela kola ma-green bomba kula ma-ethinto kuzeni-amiteni kuzeni amasotsha laphana kulama ipolisi kulanda phana yibo bantu bakhona bona laba bakhona bavele besetshenziswa sebayivele bebulala abantu kusukela kubokhethe kusiyane nesikhathi lesiyana bafakwa nabana abantu kanti futhi babakhonsele kusiba nzima sebijimela njeya ngokuthi igama le-MDC kakusikho lokhu kathathi umthethi nje asebenzi ngoba hhayi sokulimela into eziningi kakhulu kudlakudlakela izweni lapha kuthama ngakuthi
ye wena ngokubona kwakho ubona kani kumele kwenziweni ukuthi kuqedwe lokho
hayi bo bakithi ya ndifana kumele kungenele nje kuthethe qinileyo omanye amazwi laphana
Hai siyabonga echuma wathina lokusasa baba.
Hai kubonile baba.
Yes, ngafaka ke i disclaimer ukuthi u Dexter Nduna oko khulunywa lapha siyazama ukuthi simdinge sizwe ukuthi angathini ngodabalolo. So look for Mr. Dexter Nduna, who is one of the people that I say to have been, you know, linked to this kind of mashurukus, but he has denied that he was ever linked to them, Marvelous. So it seems as if, you know, the most government officials are denying that they know the origins of these gangs, but the indications are that, you know, they originated from a certain part of the Midlands province, and that is Shuruku district, so in gold mining areas, and that's why maybe they're called Mashurukwe.
Yes, tombotora mkana unu kutichingamize varipa Facebook page edu ye VOA Shona. Tina Claudius Benala, arute Studio 7, difone reiwo please. Antina Airtime, nrukuda okutaura. Lynn Ashby, arute ndifone rei Divine Divanti Gomera. Avaisa namba zake, anza ndifone rei Courtney Mepi, Courtney, arute Zanu, icha katol, anzi Anzi Smith very soon because ndofunga mina vada kutaura kuti varikuti vavasi kufara nezviri kuitwa nebato rezano. Kennedy Chiriga arikuti ndifonerei Claudius Benala, anzi ndifonerei Eddie Damu arikuti please call me. Courtney Mephi Courtney anzi ndakambogara nawo Mashurugi kwachiyadzwa nekukwekwe. Mashurugi vanhu vari boma nje havadi kungojairirwa chete. Saka uyu Courtney arikuti iye kwa ari akambogara nawo Mashurugi aya. Gift Sever arikuti ndifonere Len Moore Paradzai anzi I'm watching you from Johannesburg. Courtney Mephi Courtney arikuti please call me. Patrick Chidziva Mushe arikuti ndiri kuno ku South Africa ndifonerei. Flex Lux More Dasha arikuti ndifonerei. T-Boy Mahembe arikuti ndifonerei achivaisa namba dzake. Willard Majoni Manyanda arikuti ko Mashurugwe asvika kuHarare here. Lawson Loto Shumba Magonda arikuti mukoma here. Kumbuzo Mulalazi arikuti aripano. Tsanangurai Desire anzi please call me. Anzi na Elvis King Masuka Chanyuka anzi ko MDC yapinda papi panyaya yemashurugwi. Aiwa, mkoma wari kufunza nyaya iyi nekuti nasi taona mapurisa achishika pamuzinda we MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vachiti ivo vanga vakabata samba search warrant yekuti vanga wari kuda kuti vaone kuti pane mabemba here kana kuti mashete anova iwondo anoshandiswa nemashurugwi aya mukuita mabasa avo. Shadrick Magandiwani anzi maswera save studio. Aiwa, isu taswera yedu zvakanaka chose ya mene koko. Samantha Mugova, I'm watching you ndiri kuno ku Botswana. Welcome to the program Samantha. Amene kuti kwamuri ikoko kwakamira sei. Uye zvese kutaura kwataita kuti kana paine vamwe vakambogara munzvimbo dzine mashurugwi aya. Pindai muchirongwa muchitiudza zvamakasangana nazvo. Kana paine ivo vamashurugwi vacho vari pano vachida kutaurawo pfungwa dzavo, pindaiwo muchirongwa nyorai nhamba dzenyu tiwanikwe tichikufonerai tinzwe kuti zviri kufamba sei kwamuri ikoko. Asi vazhinji vari kuchema chema vachiti nyanya munzvimbo dzeHarare kunavo vabvunza, tiri kunzwa kuti pane vamwe vakawanikwa vachisangana navo mashurugwi aya. Asi hatisati tanzwa zvedu kubva kune mapurisa kuti mapurisa ari kuti ndivo mashurugwe here kana kuti matsotsiwo zvavo aakungoshandisa mabhemba mukuita mabasa akaipa nyanya muHarare. Saka ndo zvimwe zvatichangoda kunge tichizeya ipo pana. Handiri kunzwa kuti pane muteereri ari panhare.
Mr. Peter.
Hello.
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 Yeah, hello, hello, Peter Moyo. Unjani mako?
Having a conversation, we can take him off air.
Yes,
while
yes.
he sorts out, I think we were having a guest there, but I think he's also having a sidebar conversation. So while we sort ourselves out, maybe go ahead. And
yes, and my mic was muted, so I couldn't talk. Then that's why I gave you those signs. So now, ngasikhangela ke udaba lwamashurugwe. Ye kwenyazana amashurugwe lawo kuthiwa adabuka khona ngale ke eshurugwe. Ishurugwe indawo ele lamabhanti achiyeneyo awegolide. Kwenjiwa okuchiyeneyo ngasikhangela sibili kuthiwa i-gold belt ngesilungu. Idlula khona phana nje endaweni zaboshurugwe isithi phecelezi nje idlula ngale kwechegudu isuka lapho ke xa sisiye eMzansi ishaye phansi iziyefika khona ngale kwanda. So sizwile ke kuthi egwanda lakho kwaganyulwa abantu khona ngale ke emgodini yalabo ke abagebhayo. Sikwazi ukuthi njalo kulalabo abantu okuthiwa ngomakorokoza. Nxa sakhumbula ke ifilimu liyana okuthiwa ngomakorokoza ngabantu abagebha igolide bethengisela abantu ababaziyo. So ke bakhona abantu abanjalo lokho bekhona umakorokoza. Kodwa laba phela ayiso umakorokoza. Laba ngabahlupha omakorokoza. Abahluphi nje balo mntu phansi. Ngabe ngafika nje let's say konopho egwanda ugebhe ugebhayo wemba wakubeka eceleni okuthiwa isitofu sakho lesi ungakasicholi bakuthathela. Ngabe kuthathela konapho bakutshela ukuthi awula mlomo thula bekuthathele kumbe ugayise bekumele lwenze konke lokhu babe sebethatha ke igolide elihluziweyo. Ukuthi balithengisela ubani akwaziwa. Kodwa ke kuyacetshengelwa nje ukuthi kule ziphathamandla zikahulumende ezingabe ziphakathi ke lokhu siyakudingisisa. Ye, nxa sisikhangela njalo uhulumende uyacelwa ukuthi ayenze lokhu kuthiwa i-state of emergency alungise udaba lwabo umashurugwe. Ye, nxa sisikhangela futhi ngodaba lolu kungani i-MDC ikeyalandwa khona ngale ngamapholisa namhlanje besithi badinga amamachedi lento ezinjalo ezisetshenziswa ngamashurugwe wonalawo. I-MDC ithi lokhu yikuganga okwenziwa nguhulumente kamnangagwa. So ke sike sizwe ke ubaba uPeter Moyo ongukansela edolobheni leHarare. Baba Peter Moyo, siyakwamukela uhlelo.
Yebo, litshona njani mntakati?
Hayi, sitshone kahle mntu omdala. Akusitshele ngesikhiwa sibili, what's happening concerning these mashurugwe gangs, what's going on in some parts of Harare?
You see, the problem of these so-called mashurugwe, sometimes I really doubt if they are from shurugwe. Because those who are saying it's mashurugwe, they try to say those people are coming from mashurugwe, from shurugwe. But everybody in this country, I think, is aware that when we were complaining about these Al-Shabaab guys in Kwekwe, we are telling the government that, please, what you are doing is like you are creating warlords in this country. And these people are going to give you a problem in the near future. And I think our fear today is for everybody to see. These people are terrorizing people, even kids. Now they've joined, even if they are not makorokozas, just poor criminals. They've joined these people, and they are taking their activities to town, where they know these people in town don't even know yesterday in Kambuzuma.
Mm-hmm.
One guy who is a business person was robbed during the night, and it was a brutalized. He reported the fine to the police, but all the money was taken. These criminals are now going into the houses. This has happened almost 3 times now.
Mm-hmm.
In Lokimva, one incident happened where they came during the night, around 2 a.m. And they rounded the house, beat everybody there, and said, where is the money? These people are just pure criminals. They've been breeding. Some people have been breeding criminals in this country. They started by trading these so-called border gates people. They beat people everywhere.
But we cannot prove.
Do you want a short sleeve or long sleeve?
Do you have any evidence that these are ZANU-PF trained people? You know, we need to have evidence here, Mr. Moya.
look, who else can have this warlord in this country? The border case is recently by ZANU-PF, isn't it? I think it's for everybody. It's written on the, in the world. That is, ZANU-PF is the one which was killing people. The border cases were trained by ZANU-PF. Al-Shabaab was trained by ZANU-PF.
Thank you so much and stay on the line. No, I catch up about Moyo. Ubambe khona phecweni sasilo mlaleli.
Okay, Timbo, thora caller wedu kutanga halo caller.
Yes, yes, Morise Chitemave.
Ai wathi wadi tshukusa nani uye zve muri kupi?
Muri kutaura na Elvis Masuka ndiri ku South Africa Cape Town.
Ehe, taura itinzi kumkoma.
Yeah, na kudai kutaura nyaya ngo chiridza ku Zimbabwe nyaya mashuruga kuti hurumende yedu yeZimbabwe why isingatori nyaya serious because vanhu vari kurobiwa every day kuZimbabwe nevanhu vari kuzviti mashuruga. You know, some of the people vari kuroba vanhu anonga asiri mashuruga but vatove mhondi dzakungoshandise zita rekuti mashuruga. But mapurisa, they are not even serious. Panyaya yacho iyoyo, awasiku investigate, awasiku atisi ya kongwa. Maripote uti wanawarukufunga za kanyanya. But it's a shame to our government. It's a shame to Zimbabwe's public police. Because why itakongwa watu na asu wanga wakuno sewecha kumuzinda wa MDC? Varukusiya vanhu varikufamba vachiroba vanhu but varikusinangananga kuenda kumuzinda werimwe bato zvari. So it's like nyaya yakutochinjwa kubva kumhondi dziri kukuvadza vanhu nokubira vanhu yakuchinjwa but yakuita kune zvematongerwo enyika. Zvinhu zvokuti zvinonyadzisa kunyika yedu yeZimbabwe. Zvinonyadzisa Zimbabwe nevatungamiri vayo. Havana gwara chairo chairo yasokuti vanoda kutevedza gwara ripi because vanotaura nyaya yecorruption hapana vanosungwa. Now people are being robbed every day nemashurugu iwayaya but vari kudhaivheta nyaya yevanhu vari kurobha vanhu vakunosecha kumuzinda weMDC. What is that?
Saka pa dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii panyaya iyoyo?
Isusu ndaikundaikwanisa kuwana mukana wekutaura nehurumende yavamunangagwa. Ndaivaudza kuti vamunangagwa dai mambonyatsa kutora vanhu veZimbabwe serious, dai manyatsa kuremekedzawo vanhu uye mapurisa ngaaite basa ravo asiyane nezvepolitiki. Mapurisa ngaarege kukomandwa nevanhu vari pamusoro vane zvigaro kuti itai so. Mapurisa ngaaite basa ravo. Zvinoita kuti varemekedzwe mangwana vakaonekwa. Kwete kuti mapurisa anopinda munyaya dzepolitics mangwana munhu anonzi mupurisa wakamuwana haumuremekedzi because kunyange paine vamwe vane hunhu mukati mavo havacharemekedzeki because vari kutumwa kuita zvinhu zvisiri izvo. Mapurisa ngaaite basa ravo rekubata mhondi. Kana ari weMDC atadza ngaasungwe. Kana ari weZANU-PF atadza ngaasungwe. Kana ari aninani zvake atadza ngaasungwe. Kwete kuti mutemo unorerekere divi rimwe uchiratidza kuti wabva mumba maari hazviremekedzi nyika yedu izvozvo. Mapurisa ngaaite basa ravo asiyane nepolitiki ndokuti nyika inzi inyika vanhu vanova neconfidence kumapurisa even kugovernment yavo.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo muve nezuva rakanaka ende nhare dzenyu dzatinyatsonzwika zvakanaka chose.
Tinotenda hati kumuzinda wenetwork.
Aiwa atazviona zvechokwadi uko mashurugu haakoko. I think maybe let me ask Mr. Peter Moyo something. He said something very interesting. Peter Moyo. Hanzi tina vamaromo vari panhare asi ndichada kuzoenda kuna vamoyo. Hello vamaromo.
Hello, maswira.
Aiwa taswira, tiri kutaura nemi muri kupi?
Muri kutaura neni ndiri kubudiro 2.
Kwakamira sei kubhudha zuro?
Kubuda zikurumita kurwadza nyika ino yaoma kuti mbichana zvoti varuma vakaiva mbuti mbikiro tiki please please
saka panyaya yemachirugwi kubuda zvati vasvika herewo
kuno kwavasati vasvika zvavo but mune dzimwe nzvimbo like kuhedcliff kwandinombogara kwandinogara vakasvika
vanenge vachiita sei chimbotitsanangurirai nekuti vazhinji varapa vari kubvunza kuti vasvike here mumaguta taurai kuti makaona chii
kune kwakambopukika godhi kwaicherwa godhi vakasvika vachitorera vanhu godhi ravo nezvinhu zvavasacherwa vachidide vachirova vanhu nemabhemba avaya ndokusiya vaenda but vanopota vachidzoka kweikoko
Saka pachavanenge vari kuda igorudhe rinenge raputika kunzvimbo inenge yaputika gorudhe
exactly ndozvavanenge vachida izvozvo vanenge vachitotora zvazvo zvevhaiolensi zvazvo asi ndinofunga kuti mamwe angonzi mashurugu havasii mashurugu vatongovanhuwo zvavo vangoitawo izvozvo zvoita kunge mashurugu
sei muri kudaro
because nyika yese inenge chimwe dzimashurugu mashurugu vangabveeri yekushurugu yekufamba zimbabwe yese vachida vamwe vangotora advantage because kunotorera vamwe atichitoziva kuti dai uyu ndiwe area yakati but anenge akutoitawo nge mushurugu
sadai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii panyaya iyoyi
iyi nyaya iyi kai zvimwe zvaakutoitika ka vavakuru vacho vari kumusoro ikokoko ndo vamwe vakutoshandisa vanhu vava vachinge kurobha vanhu vaya vanenge vachizviraramira nekuzvicherera goridhi saka vanenge vava kuvashandisa kuti varobhe vavarobhe daindaiwana mukana iwo daingoti tidyirei utsitsi please tatambura ivo ndo vari raiti isisi tiri kutoononga sveshe nemuromo
aiwa mashoko makukutu chaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka
orit hatinotenda nekuti pidzai chirongwa
aiwa chirongwa ndechenyu musatye zuva nezuva dzoka ipo pano titaura tichikurukura nekuti tinenge tichida kunyatsonzwa nekuti mazonyatsotsanangura imii zvakaitika kune nzvimbo yamakaenda uku kwamuri kutaura kuti kwakaputika gold ndo zvimwe zvatinenge tichida kunzwa kuti vamwe vazivewo nekuti vamwe vari kuteerera pari zvino vari kunzvimbo dzakasiyana siyana
ye siyabonga kakhulu ke mavelas tatei ubaba umangai ecingweni lapha mangai kunjani ecingweni khonapho
ngiyaphila baba linjani
siyaphila kakhulu ngaphi khonapho akutshela abantu ungaphi lapho khona khonapho
alo
baba mangai uyangizwa kumba ungizwa
wena ngiyakuzwa clear
ye akutsho ukuthi wena ungaphi khonapho lapho khona
mina ngise-Fort Jackson no
kunjani e-Fort Jackson kunapho
hayi e-Fort Jackson kurayit baba wami
abakagamuli ngebhemba
hayi abakafiki siyabazwa bagcwele nje kwezinye indawo kodwa hayi lapho e-Fort Jackson abakafiki
bathini abantu nxa usizwa bekhuluma ngkhonokho
ye bathi ngokuyidenga baba kutho idonga uyizixhwalo kukhona nje elizweni njengoba ilizwe lingelamsebenzi lendlala imbi ngokuyizixhwalo okuhamba nje ithathela abantu izimali labogolide la
kodwa kukhanya sibili benza into emangalisayo ngoba bayagamula bayagwaza bayenza yonke into kambe nxa besenza njalo abantu bathini lapho ohlala khona khonapho
abantu sebethukile baba abasakwazi ngoba anytime lathi singakwanisa uku-athakwa ngoba nxa kuthiwa abantu sebekholile izwe lonke kutho ukuthi wonke umuntu sesihlezi sesaba ukuthi loba nini lathi singa-athakwa njengoba singabantu abafuyileyo singabantu abanezinto zethu singabuya sizohlasela uzothwase bethatha inkomo abasathatha igolide
ye sizokuthiwa ke ephilabhusi kwezinye indawo khona ngale sebethathela abantu impuphu nxa usiyagayisa bakumelela sibili beme ngamabhemba bakuthathela impuphu bakuthathela imali konke kambe khonapho kuthiwani akukaqalisi
hayi kitefort jackson beungangafiki kodwa ngiye ngezwa idletshana sibili ngephilabhuzi le indaba oyikhulumayo leyani indawo phela la igcwele oteketa so nxa bengafela ekugedeni kutho ukuthi sekufuze bayathaka abantu abalezinto zabo
kulobuzima
abunzima bukhona
kuyini ongakutshela uhulumende kumele enzeni
hayi uhulumende njengohulumende wabantu uhulumende kafaka umthetho oqinileyo amapholisa asebenze umsebenzi wawo ukuthi nxa umuntu etholakale senze okungaphandle komthetho ngabotshwe bakithi and futhi mina ngokufisa kwami kungabi lamabheyili kulaba abantu abayenza into yobudlwangu ngabavalelwe bagwetshwe bayepika.
Hayi mangayi, sibongele kakhulu, ungajena kusasa ba.
Nami ngiyabonga kakhulu babawana.
Okay, he believes that anyone who commits any crime should be arrested. He says, you know, the government should be a government of the people, by the people. So they should do what they
for the people.
Yes. So they should do what they are supposed to do. Yeah.
Regate mboenda vamoyo mungatisana nguroma timimi pane dzimwe nzvimbo dzamuri kunzwa kuti kwakambotsvika iwo machirungwa ndedzipi nzvimbo idzi marari.
Yeah, nzvimbo idzi kukambo and dziri recorded kumapurisa. So vanhu ava va ukanyatsoongorora chaizvo chaizvo asangana makriminal arimo mukati momumba abva dzagara dziripo. Saka yudzende kuti vanogona kunge vachitsedza nevashandi vagara varimo mukambani imomo vovaudza kuti mari iri papakati because pavanoenda pacho vanonobuda nemari and pacho pavakaendapo vakanotora mari yacho kusina mari varikuziva kuti hakuna mari. Saka imbavha dzinotoziva kutoti zvakamira zvakadai zvakamira zvakadai. Muno munyika munomo tine Twitter politics tizazivi kuti chinhu ichi mangwana chinozotinetsa tikatadza kuchicontrola ichi. Mukatarisa vanhu ivava vakatanga vakunzi vachirugwira izvo hapana machirugwa vanopana munhu echirugwari ipapo vanhu vakave kukwekwe isusu kombi yevakomana vedu tichienda kukongresi yembizi ugwero yakavakarovwa mukwekwe muya muya vakaenda kunomangara upolisi vakateerwa vanhu vanozivavo mapurisa anotoziva kuti pakaitika chinhu chakati ndinhingi.
Saka sei vasiri kusungwa machirugwa
vavasungi nokuti ndevavo vanoziva kuti vari kutumwa nani vanozviziva mapurisa. Mukatarisa vanhu vari kuurawa iko zvino vachisungwa makorokoza anenge achitozvichererawo goridhi vasina chavanotomboziwawo. Vanhu vanongoenda vonosvika vonochera goridhi vachera goridhi ndivo votourawa kuvhara kuti vachisiya mbavha chaidzo chaidzo dzinova ndivo dziri kuita zvinhu zvisiri izvo. So mukati nyatso kuzviongorora chaizvozvo makorokoza ari kufira mahara havana mhosva varinge vapara kwasi kuti vari kungopatanidzirwa ipapo kudzizvo vachirugwa nemabhemba vachirugwa nemabhemba ivo vanhu vacho vemabhemba chavo chavo vachitsara.
Taona zvakare mapurisa achiuya pa muzinda webato renyu reMDC Mharare pane zvamanzwa here nezvazoitika ipapo?
Ina handidi kutaura ndakamirira MDC nokuti spokesperson aripo anofanira kutaura nyaya idzodzo asi kana kuri kwokuti ndizvo zvinenge zvaitika vane vachivamusvake unotsvaga mashurugwi kuMDC anowanikwa kupi mashurugwi muMDC? MDC zvafanana nokutuma Jesu Satani kuti nda kuna Jesu unotora banga unori wanepi Jesu banga unoridii?
Aiwakana
kuri kwokuti vaenda handidi kuti apa ndiri kutaura ndakazvimirira kuhwadhi kwangu kese ndakamira sokuti ndiri spokesperson weMDC bodo.
Aiwa pakanaka pakadaro. Gibbs.
Yeah, thank you so much, Mr. Peter Moyo. Can you stay on the line? We've got Mr. Pilif Gaule of ZANU-PF, and he has got something to say today on these Mashurugwe gangs. So, Mr. Gaule, good evening and welcome to the program.
Hey, good evening, my brother Gibbs, and thank you for having me.
Now, Mr. Gaule, we are told that ZANU-PF politicians, some of them, have got a hand in these Mashurugwe gangs. What's your reaction to that?
That my brother, that's nonsense. Let me say that. I'm sorry to say that. But you know what? These people, you know, it's a story to tell. They want to blame ZANU-PF, blame everything on ZANU-PF, blame our government on almost everything, blame our politicians. That's not right even then. I think people must learn to tell the truth and shame the devil. These are people, they are a group of people who have been working together for a long time, especially those in those mining areas, where they try and control those areas. And they are trying to create their own kingdom there. These are the people who are the perpetrators of these, you know, all these dirty things that are going on in these mushroom areas.
Mm-hmm. So they are not part of any ZANU-PF sphere of influence at all. Do you know exactly how they operate, Mr. Kaule?
No, this is good. I'm not well versed on how these people operate in those areas, since I'm not into this mine business. It is into this Makorokoza business, should I say. These Makorokoza, the way they deal their things, you know, that disorder that is there, and the government is now coming in to put the things in order.
Yeah, so ngasikhangela baba Kaule amashurugwe lawa ngabantu okuthiwa badabuka eMidlands endaweni okuthiwa yishurugwe khona ngale ke siyakwazi ukuthi kuyembiwa igolide okunye okumangalisayo lembiwa ngabanye abantu abangamakorokoza kube khona labanye abalama-mining claims abo sibili aregistered ngaphansi kahulumente kuthe sokusuka khonapho kwamemeteka kwayekhwekhwe kusuka ekhwekhwe kwayegwanda kusuka egwanda kwayeinsiza siyabona ukuthi balandela ibhanti leli legolide kodwa kuthiwa sebefikele emadolobheni sebengani sebekwazi ukuthi uzibani uyothenga igolide uzibani kweza lokhu lalokhu bareda betsha abantu bebagwaze bebagamule ngamabhemba langamahloka so ke nxa usubona-ke udaba lolu khanya ngazani solumemetheka ilizwe lonke uhulumende kamnangagwa kumele enzeni lapha ngoba abantu banye bacela bathi ngcono kube ne-state of emergency njalo bacabangela ukuthi kwenziwa libandla lezanu p f konke lokho ukubona njani
hayi ngabantu abafuna ukungcolisa ibandla lezanu-p f izanu-p f ayila mashurugu izanu-p f ayila zigangi zenezo izigangi lezo zizalwe ngamakorokoza ile ndlela i-mining industry yamakorokoza ekadinga la oda ngayo abantu bezenzela nje umathanda but akuyinto lokhu yinto encane kakhulu abantu sebekukhulisa bethi ye kunje ngokuyinto okuncane lokhu sesikhangela nge-security yethu esila ezimbabwe ilizwe lethu yinto encane lokhu yinto okuphela nje ngensuku ezilutshwane kulokhu na uhulumente ethi wazimisela ukuthi akuqede lokhu uthile upresident uthi yena okuyinto lokhu kumele kuqedwe masinyane ngokuphangisa
kodwa kuyaphela yiniqedwa
lokhu kuyathabalalisa izigangi lezi ziyabotshwa umthetho uthilo lo chief justice umalaba wathi yena kumele sibili imithetho ibe imithetho sibili ukuthi angakubanje ukuzinyamazana lokhu kujeziswe ngendlela ebalulekile kakhulu
kodwa kangela phela sebesiye emahhofisini ne-MDC besithi badinga amamathetho nalawa uhulumende kalahleki khonapho kumbe amapolisa kukhanyazana atshaya iganga lapho
hatshi lokwana gibs kwesinye isikhathi singakukhangela yikuthi nje izinto zethu zezimbabwe ziyashupha ngoba abantu basuka bengenisa umbanga ayezombangazo entweni zonke but asikwehlukaniseni lokhu lento ezombangazwe lezizigangi lezikini ezinganani lezombangazwe
hayiasikukhangeleni
ngaleyo ndlela nxa bekhona abafuna ukungenisa ezombangazwe hayi zindaba zabo
hayi siyakuza kakhulu sicela ubambe khonapho ungayikhatshana baba Kaule mavela sithiwa kusilo muntu la
Hello, caller. Hello. Mama Socha Magadiko.
Hello, Sismas.
Eh, Tiriwadi Wadi Magadiko. I want Tiriwadi. Took on a name, Mimuru Kupi.
And the Kuno South Africa, Kumala, no.
Eh, Tower 18s, when Murkins were Mugango, Nastrukum, Botar, and Nina, my Shurugu, and Nisa.
Asisimave zvinhu zvemuzimbabwe kana takanatsokuzvitarisa so zvakutofiririsa nokuti tikada kutarisa nyaya yemashurugwi mashurugwi aya vari under ZANU-PF kubvira nokubvira tinongonzwa kuti mamainzi ekunanashurugwi anomainiwa nemazanu-PF saka uku kuvharira-vharira kumhanya vachindosecha MDC headquarter apa kuvharira madhiri ava vari kuita vanhu vezanu pf ende tinovaziva vese zvavanenge vachiita but kumunhu anenge aona zvavanoita vanovharira nokuda kuuraya sezvavari kuita izvo vachituma mapurisa vachiita sei mapurisa aya hasisiri kuti kwai mapurisa ehurumende mapurisa ezimbabwe amapurisa ezanu pf saka munoda sekuona kuti uori hwacho hutori siriasi
Mhm. Sadai mai wana mukana wokutaura nehurumende maiti chi vamasocha.
Hurumende yedu ndaiudza kuti dai vamborega, especially mapurisa dai vamborega, mapurisa nemasoja vadiripo pakuchengetedza vana veZimbabwe. Izvezvi zvikufamba kwedu isu vana veZimbabwe, hakusisiri safe muZimbabwe. Taakutotya chaiye kuti tibvakati kumusha. Taakutotya nenyaya yemapurisa, kutya mapurisa enyika anofanira kuprotekta isusu vana veZimbabwe. Vanotishungurudza, vanoita sei, vanorova vanhu vasina kana mhosva. Vanofunga vanhu vasina kana mhosva. Mukatarira kumajeri kwakazara vanhu vasina mhosva, asi ivo vari kuita korapusheni, vana purezidendi wedu nanachiwenga vangori furi vari kuita zvavanoda. Saka ndinoshaya kuti nyika iyi tichasvika kupi. Dai ndaiwana mukana ndaiti dai vatinyarawo sevana veZimbabwe. Ivo vanhu vari furi. Izvezvi ndiri kufamba ndiri furi zvandinoda munyika ishiri yangu, asi nyika yangu ndito famba ndichitotye kutotyira upenyu hwangu.
Aiwa
mashurugu aya ndoezanupiefu zimazi. Mashurugu ndeezanupiefu. Tinozivana chero nani, chero mwana chango zvago anoziva kuti mashurugu ndeezanupiefu.
Tina vagaule vari pano vari kuti ha aya manyepo, asi regei tipo vamwe mukana mukoma masocha tichadzoka zvakare kwamuri munguva inotevera. Regei tiende kuna mukoma Mukoma Clayton. Hello. Hello, caller.
Yeah, hello, ndiri kukunzwa ndiri ko makasinda.
Hey, taurai zita renyu anti ndimanyora.
Vakawandisa kana ndimo ndiri kutaura. Ndiri pa Claudia General ndiri ku Cape Town zvino.
Aiwa taurai tinzwe nhasi zvabva zvauyewo kwenyu.
Yeah, nyaya iripo ndekuti inini chinondichangisa ndekuti kana mashaurugwi achiita zvegoldi achiuraya vanhu. Saka ZANU-PF inozokwanisa sei kutorana nemapurisa wachienda kuNBC kunopecha? Zviri kupinda papi kupolitics zvinhu izvi kumashi?
Aiwa mubvunzo wakanaka. Tina vagaule vari pano tichavabvunza. Taurai henyu mazwenyu ekupedzisira.
Mazwangu kupedzisira ndoda kungokufarisai vashamariro vestudio 7 chiti ndakabvira kare ndichiteerera studio 7 kubvira paya pamavhoti a2018 kusvika nanhasi nechimoiteerera but hei tiri kutamba waya tiri kuno Cape Town.
Murikubatamabasaapikuzvekuti
pakaipa
muri kuita mabasa api ikoko?
Tinodhiraivha matraki kuno but taakudhiraivha takabata ura maoko manyu nekuti uchitofamba unongotoshandisa gurupu rewhatsapp rokuti mnemutoudza nekuti mapurisa achingoona license vaburisa rerata rekumushari hazvii zvatodhakwa ipapo.
Vanokuita sei?
Ukaburisa rerata rekumusha vakuda pemiti. Kana usina pemiti wakutoburuka moto vakutotora vanokuvharira. Kana uri remuno vanenge vachida zvinhu zvachona hazvina kungoburisa zita rekuti Zimbabwe chete zvinhu zvatotanga kutodhakwa. Unotozodembwa kudai ndichiri muZimbabwe zvangu.
Aiwa mashoko makukutu hanzvadzi muve
nebura zvimwe taakusvitsa ma30 years tichingori kunze kuno kweSouth Africa. Ane hama hatichadi ukama chaiwo chaona hama husisina kusimba nekuti hatichandari nadzo. Amoyotoche watopera wehama nekuti makore achawandisa tiri nahama.
Aiwa tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
Yes, lo baba ke uMendes ecingweni lapha. Baba Mendes kunjani? Mendes uyangizwa ecingweni baba?
Uyaluzwa?
Yey, ungaphi kona boke Mendes akusithele phela baba.
Ngiseplant.
Liyakepa in college kona.
Hayi ngapha bayakhepha but hayi kade ngikashana nabo mina ngikho kona lapha bakhepha khona.
Yey, awuza kugebhe vele.
Hayi ngihambe ngiyokhipha but
vele kula bantu laba kuthiwa ngamashurugwi lapha ngapho kume njani?
Ya ngapha banesikhathi sokuhlupha ngoba mase behlupha bona mase behlupha bavele bahlupha abantu abaningi bahamba bexotshela abantu bebaxotsha bebasusa ezitendini zabo. Abanye bebagamula ngamahloka, abanye bebawisela emgodini sebegqibelana nemgodini ezinto ezifana lalezo nje.
Hey, so nxa besenza khonoko babekwenza njani? Bapho kulanda abantu bafike bethi ngesukanini lapha elemba khona sebegamula abantu sebathathela izinto zabo into ezinjalo kuyabavela kuyisiphunephune nje.
bona abantu mabe suka ngokusho bathi abantu abathathela indawo zabo lapha abasebenza khona. So mabe bathathela indawo zabo ikho ke lapho sebebathusa sekuhamba bebaxotsha bebanye bebagamula abanye babathisela emkhukhwini lapha abahlala khona. Abanye nje sebekobaleka nje abanye uthole beqandiwe babulawa nje khonapho eduzane.
Indawo lapho okhuluma ngayo ukuthi kuyenzakala khonokho ungaba indawo enjani khona ngapha ePlumtree? Usithele amabizo nje ukuthi endaweni enje le ndawo enje kuyenzakala.
Hayi, ukuthi amagama akhona adingakabi wazi ngoba ngazi nje khona empowens mayinde esempowens ukuthi bathi kampela ngoba lanxa sebeqalisile bayakwanisa nje ukungenela lapha emizini eseduzane. Wami lana ngihamba ngibuthisa emzini imali yalela baligamula abanye babathisele ezindlini.
Kuyahlupha lokho eh?
Hayi, khona kuyahlupha kakhulu.
Abantu bayithuke kanganani ngakhonokho?
Abantu babethukile sibile okujwaye ngempela ngoba abanye bagcina bebaleka emzini yabo kuyasakwazi ukuthi behlala kubi phela abantu behamba beqinisa izindawo nje lezi into ezifana nalezi.
Hayi, siyabonga Mendezi, sibonga ngoba nomoyo.
Emoyo
sibonge kakhulu ngadala kusasa ba.
Okay, hayi siyabonga.
Yeah, that is Mr. Mendes Moyo is in the Mpoings area in Plumtree district. So he's saying that you know this Mashuruku is been causing havoc
even in that
in a place called Mpoings mining area.
Mm-hmm.
He says when they get there they just displaced everybody that is mining in that area. So he says at times what they do is if you refuse to give them anything or leave your makeshift dwelling,
mm-hmm.
they burn you inside there. So he says it's really terrible what these people are doing. So he says they even go to the villages and terrorize people
mm-hmm.
and tell them to leave, and then they occupy the houses and do whatever they want.
Mm-hmm.
So now sizokuthake silo baba umbuso ecingweni. Baba Mbuso ungatshona njani?
Ngithanyile kanjani
wena? Hayi siyaphila mntu omdala kunjani lapho khona kona?
Hayi, lapho ngikhona hayi kuthuli.
Kungaphi usetsholugwe ungaphi kwangona?
Hayi nasetsholugwe.
Ye kunjani tsholugwe?
Hayi, tsholugwe uthulile zi.
Ye ulapho oduzana lapho kuhlala khona uba ugawule phela indawo zakhe lezo. Abantu bayengosenetha khona ngapha.
Ya, sitshiyene nje ngizidala kodwa asindawonye.
Hayi kuhleke. Khonapho ke abantu labo othiwa ngamashurugwi kume njani khonapho baba Mbuso? Isibongo mbani ke njalo Mbuso?
Ichoma.
Ye, akutsho igolide ukuthi uhamba njani khonapho ngamashurugwi?
Hayi, lapha manje amazwi besingakenza angezolutho, hayi, angezolutho ngamashurugwi. Ngikongowazo khonapho nje lapho bahlipha khona. Angikwazi ukuthi yakhinga. Laba bantu bathetha bezekela ngapho. Yabona mina nangithi ngiyawakhangela. Ngiwukhangela sokuthi yabona ilizwe lingasela umthetho.
Kuyahlupha kungasela umthetho. Kukhanya ubaba Mbuso uJuma ucingo lakhe soluphelile kwalapho. Baba Juma, lokhu kukhona ecingweni? Yeah, I think maybe his phone lost the battery or stuff like that. So what he's saying is that in Cholocho, he hasn't seen it much, you know, and he's near Kaule's place. So he says, you know, the problem is that when there's no rule of law, everybody does what he wants. So he says that's the issue here.
Mm-hmm.
So maybe we'll talk to Kaule and others about that.
Regate mbo uchingamiza varipano pa live feed edu pa Facebook page edu ye VOA. Shona tinoku uchingamiza iwe zetu nukutendai. Kuti munotitsigira program ne program feed la mosi ari kuti zvakaoma. Henry Matanga ari kuti please call me now. Nyadari Stanley Avert panamba dzake anzi ndifonerei. Dennis Domboka ari kuti mashurugwi inenge ye battle rezano PF. Pana Justice Kachepa top fan yedu anzi tete ndiridzirewo song yao siya chipanga pfuma huru panyika aiwa tichazoridza ne Friday inotevera pachirongwa che Let's Talk panapa nasiri kumbotaura zvemachurugwi. Ana Musananguro mubayiwa ari kuti vagaule pa munenge manza pane hanzi handisi kufara nezvapuri kutaura. Disciple Gilson Madani ranzi vachamisa ngavauye kuchifundisi takavamirira zvepolitics zvavakona. ameno apo garikai chikore arikuti ipapo murisei aiwa pano tiri wadi Samantha Mugova arikuti mashurugwi akaoma shua saka regai timboenda kuna vagaule vazhinji vari pano varikuti mashurugwi aya ndebato renyu rezano PF munoti nazvo izvi
ndinoti manyepo kupedzisira andandamba usangana nekuti vanhu vanongo create ma stories zvekuti magushurugu vanhu yezano PF chekuti ndakashata vanochiti chinhu chezano PF chinhu chakanaka ndechavo izvozvo zvakashata kudai inini sekuona kwangu mashurugwi vanhu zvinoda kuti mitemo wenyika nyika igadzirise nyaya dzemashurugwi vanhu ndongoti vanhu vasina vanhu vanofamba vechiita zvinhu zvavo zvougandanga zvinhu zvavo zvokubira vanhu zvinhu zvavo zvokuuraya vanhu vechiita zvirevo zvakashata kudaro hurumende yakatora mazano okugadzirisa nyika yedu inorunyararo nyika yedu inorunyararo zvichagadziriswa izvozvo purezidendi ataura kuti zvichagadziriswa nokukurumidza hatigoni kutati kunetsana nemashurugwi nedu nyika yedu inorunyararo kudai ine security yakagama kwazvo kwazvo sezvatiri
aiwa mumbobata makadaro regai titeure muteereri wedu
zvino baba uRafael ecingweni baba Rafael kunjani Ncube
nyaphila baba ninjani
siyaphila Ncube ungabona apho Ncube
ngisitland
ye kunjani esitishini
hayi esitishini hayi kurit kodwa komile izulu kalini man
ye amashurugwi athini kona
amashurugwi vake vasvika nje vafana but hati vengavhele shurugwi kati vevhela esigudini kati vehamba vephetha mapemba but vase vachiya navantu avakhona pavemba igolide sevenawona lowo mkhuba wokuthwala amashokanyana lokungamabhemba behamba phakathi kwabantu kungafika ukuthi kumbe wena usuvumbulule lapho kule golide khona eliningi abebuye lamashoka wona lawo uganyilwane kulinyazwane sibili okunye okumangalisayo
singathi ke abantu laba kade bevela esigodini bebekhuluma isihlobani
bebekhuluma indimi zonke bekhuluma isishona abanye bebekhuluma isindebele
bebezithini sibili nxa bekhuluma ngento zelezo abazenzayo bathini ngakhonokho njalo bakuthatha ngabi khonokho
vele abakhulumi lo muntu nxa sekufika isigaba esinjalo ngaphandle kokuhwabhela nje ukuthi isuka endaweni yonaleyo bona base befuna ukuthi besebenze kudle bona wena nxa ukade khonapho okade kudlisa khona bakuxutsha kuphela kungaphikisana labo bakugamula
singathi ke lapho okhuluma ngakho khona kungaphi indawo yakhona lapho kuganyelwa khona abantu
kusempowenzi lapho engitsho khona khonapha kusempowenzi lapho kube kwenzakala khona ikakhulu kumnyaka ophelileyo ngodisemba yohane
oka-2018
kwalima nabantu abaningi kakhulu ngo-2018 kathesi kusiya ngonovemba lapha kade bekhona but hhayi kabasagamulanga muntu but bekhanya besenza ubudlwangudlwangu but hhayi kabagamulanga abantu
singathi ke udaba lolu wena ubona zane lungamiswa njani
udaba lolu babadibele unzima ukuthi silumise ngoba abantu laba nxa sebefikile esigabeni zathola la mapolisa begoqa izandla bengayenzi lutho bezithulele kodwa bebakhangele behamba bephethe amabhemba namahloka wona lawo amapolisa lawo bekhanye engani bayesaba ukuthi abantu laba engani kumbe ngabantu abalomnikazo ohlonitshwayo asazi ukuthi khona fane kuyabe uhamba njani ngoba kuyabe kunganako usacathi ukuthi ungatsho ukuthi ngabantu abalomnikazi ohlonitshwayo kumbi kukhona bakuthinta bekudlise ngale emapoliseni ngoba babe bephethe izimali ezizwayo ngoba bengafika lapho kule mali khona babe sebeyibo abaphatha imali ngobuningi bayo
hayi ke siyabonga kakhulu baba Rafael Ncube khona ngapha esitishini ungadinelwa kusasa ba
hayi kulungile lami ngiyabonga
yes so that is Mr. Rafael Ncube is also referring to the Mpowings mining area. He's saying that So this Mashuruku is once went there and totally terrorized everyone. Those people that were terrorized actually adopted that kind of culture and said, okay, we're going to arm ourselves. Mm-hmm. And when we spot somebody having a good mining camp and is getting good gold mm-hmm. from that place, they raid it using mm-hmm. axes, pangas, and, you know, machetes and all those kind of things. So, he's tough.
Mm-hmm.
Maybe Mr. I think we still have got Peter Moyo.
Peter Moyo, yeah. Peter Moyo, muripo ere, muchiterera, shanga shuruta orwa ne vangavar kufona ne vamo tpeo pungwa zeni.
Ya, ndiripo, munoona za taurwa na muno matiwa gavule, ameyotu matiana.
Vagaule.
Zavari kutaura kutizo ava vana vasine ZANU-PF, ena hatisi kubvumirana navo. Pane pandabvumirana navo kuti politics hadzifani kungopinda pese pese, nepadzisingafani kunge dzichipinda. Ipapo tinobvumirana navo. Kuri kuti kona ngemukuru kuti kona usakumbula yini. Kuti last year kona apa etuzandizada kungasvoka chana kuna vantu umnyukoko nomnyukazana avabulawa ofisi ye ZANU-PF vavantu vadava kuziva maEl Shabaab uyakwazi yini ukuti kona El Shabaab akaibochwa ikwekwe yivo avabusayo ikwekwe yoke zvazomuti akuoche vamapurisa aya vangavamuona vaizvihlalela pasi vazvitumele zvi zvikuluma into engiyaziyo haikona into engayaziyo so into ayikulumayo leyo kuti kutiwa kona haso vantu vezanupf. I think it's in the public domain. Even if you look at the social media, you will see provincial members from ZANU-PF addressing these so-called Mashurubis to beat up people. Hmm. Even if he tries to sugarcoat a chili, it will remain chili. Or even to put a little stick on a frog, it will remain a frog. Nothing mm-hmm. will change. Some people must admit that it has created a chaos in this country, and that they are the ones who are supposed to correct it. The only way to correct it is to tell them to stop, and they will stop today. But mm-hmm. if they try to arrest people from other political parties, it's very unfortunate for such leadership.
Maybe we'll ask Mr. Gaule to just round off, because our time is not on our side. Mm-hmm. Unfortunately, we don't have extra time. Mr. Gaule, you can respond.
Yes, all what I can say is that the ZANU-PF is the ruling party, and ZANU-PF would want to see order, peace prevail in this country.
Mm-hmm.
These Mashurubis are not owned by ZANU-PF. They are not even near ZANU-PF. They are far away from ZANU-PF. These people are criminals. And the criminals and the law. And
but what about the allegation, Mr. Gaule? Mr. Gaule, unfortunately, time is not on our side. Unfortunately, so yes, we'll have to end it there.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Pilif Gaule of ZANU-PF. And Mr. Peter Moyo, a Harare councillor. Thanks also to our listeners and viewers who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We hope you are going to join us again on Monday. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Have a lovely weekend.
I'm Marvelous Mklanga Nyahuye saying please on VOH Shona continue to share the live so others can also listen. You have a great weekend. Bye-bye.